manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 26/2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vhiki rino vachatumira chikwata chevanhu vachabatsira kudzoka kwezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit ayo osvika kumagumo. Tine hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa gore rino. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vhiki rino vachatumira chikwata chevanhu vachabatsira kudzoka kwezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit ayo osvika kumagumo kuSouth Africa. VaMnangagwa vazivisa nezveurongwa uhu mubepanhau reSunday Mail. Vanotivo chikwata ichi chine vanhu kubva kumapazi ose akasiyana-siyana ehurumende uye chichange chichanda nehurumende yekuSouth Africa. VaMnangagwa vatiwo vakatozivisa sangano reUnited Nations rinoona nezvevapoteri reIOM kuti pane hurongwa wakadai uye vanovimba kuti uchafamba zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba kuti tinzwewo zviri kufungwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzi zvidzoke kumusha.
Takatora danho rokuti obviously hakuna munhu unoi unomanikidzo kudzokera kumusha. Vanenge vachida kudzokera kumusha vanongofanira kubatsirwa.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Takambodopiwa chichemo chevanhu varemara. Vamwe havavoni, vamwe vanevo zvimwe zvezvinonetsa. Vakasvikirwa nedhudhula muJohannesburg vakadzingwa kwavaigara. Saka chichemo chavo vamwe vacho vaiti isu tiri kuda kudzokera kumusha. Havasi vose havo vane maZTP asi panenge pane vamwewo vanenge vane mapepa iwavo vanenge vachiti ha taremedza zvokuti hatichakwanisi kuramba takagara muno muSouth Africa. Tinozvikurudzirawo kuti IOM nehurumende yeZimbabwe neSouth Africa varangarire kodzero dzavanhu ivavo kana vachida havo kudzokera kumusha. Asiwo pane vamwe vanenge vachiona kuti hazvikodzeri kuti vaende kumusha uko zvino. Avowo tinoramba tichibatsira zvakare.
Munobatsira sei ava Advocate Shumba?
Mabatsiro atinoita ndokuti for example nesomuenzaniso pane court case iyayo tinenge tichingoramba tichibatsira kuti matarewo edzimosha ari muSouth Africa ape decision inenge yakakodzera inowirirana nekodzero dzavanhu dzemaZimbabwe.
Pane nhaurirano dzamuri kumboita here nehurumende yeSouth Africa neyeZimbabwe?
Chechipiri ndochokuti tiri kuramba tichingotaura nehurumende yeSouth Africa. Tiri kuramba zvakare tichi engage hurumende yeZimbabwe kuti varambe vachirangarira vana veZimbabwe vari paZTP vachivabatsirawo zvakare vari muno muSouth Africa vari kuramba vari muno. Saka saizvozvowo tinotova nemameetings ataiita neZimbabwe neembassy neZimbabwe consulate tichipawo maonero edu maasangano anodzira kodzero dzavanhu.
Hazvizo kanganise here vari kuda kugara muSouth Africa vashumba kana hurumende yatenda kuti inovatambira iri kuti iyo inogona kuti igadzirise zvinhu kumusha kuti vakwanisewo kusvika zvakanaka nekune rimwe divi kuine mamwewo masangano akaita sana Dudula. Hazvizoomere kune vanenge vasara kuri kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka mumataro?
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare, zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havasisiri muSouth Africa pamutemo, ende zvinenge zvakaoma, ende zvinenge zvakonzerwa neSouth Africa initially, because chimwe chatinongonyunyuta chikuru ndochekuti vanhu vari kudisiga ugaro hwacho ndo vanhu vacho vava vari paugaro ihwohwo pamutemo.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria, South Africa. Mapato ezvematongerwo enyika akawanda anoti atanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba pamberi pesarudzo kubva zvaburitswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette, gwaro remiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report. Asi mamwe magweta anoti kushandiswa kwegwaro iri musarudzo dzegore rino kunogona kuti netsei sezvo vachiti bombero remitemo rakachikorwa neZimbabwe Electoral Commission uye nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Anoti mutungamiri wenyika vaMnangagwa havana kutevedzera mutemo pakusaburitsa nzvimbo chaidzo dzemiganhu yacho nemazita, uye richitiwo ZEC yakakanganisa pakugandura matunhu sezvo isina kutevedzera mutemo, zvichireva kuti kana zvose izvi zvisina kugadziriswa zvave kureva kuti pachashandiswa miganhu ya2008. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Imwe nhengo yeZANU-PF vatondera ichidawa vari kumiririrwa negweta vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemo Maduku vanewo nyaya ichiri kumatare yekuti zvakaitwa pakunyorwa kwegwaro iri zvaisava pamutemo. Asi kunyangwe paine mhute, izvi hazvisi kutadzisa mapato ezvematongerwo enyika kuita gadziriro yesarudzo. Ko, zvii zviri kuitwawo nebato reZANU-PF pari zvino kugadzirira sarudzo idzi? Tabvunza mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa.
Musangano weZANU-PF wakabatikana svondo rakapera nesvondo rino nenyaya yekuti kuva kwemasero atinoti mabuilding blocks emusangano kubvira pavillage level kunosvika paprovincial level. Saka nyika yese iri mubishi izvozvi, vakuru vakuru vepati vari munyaya yekunyora mazita kupinza mumasere edu. Izvi zviri kuitwa nenational political commissar akanangana nesarudzo yegore rino ichaitwa yemaharmonized elections. Muri kuziva imi kuti president vakatambira chirongwa chenyaya chekuganhuranwa kwemaconstituencies kubva kuZEC, vakabva vachiisa munonzi Government Gazette. Saka chasara ndechekuti maelections achaitwa musi wakati. Zvekare kana pangotaurwa kunzi musi wakati, chinhu chinozivikanwa kunzi mazuva maviri anoteera voter registration yevanhu vachange vachizovhota mugore muelection yegorero inobva yanzi yavharwa. Ndosaka ZANU-PF iri kupishana kuvaka masero musangano kumasero.
Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vanotiwo vari mundima.
Pari zvino tine urongwa hwakati wandei hwakatekeshera kumaruwa kuno kumadhorobha. Tine urongwa hwemugwazo vechidiki vari kuita RIP, madzimai zvakare ari kufambo nemaprograms avo. Zvakare tine voter registration drive yakakomishinwa iyo naPresident Nelson Chamisa. Zvakare tiri kuunganidza vanhu mapoka mapoka tichivadzidzisa maererano nekukosha kwekuvhota. Zvakare tichizovaudzawo kuti masteps ari kutevera kana kuti urongwa huri kuuya unenge wakamira sei.
Tabatawo mutauriri webato rinopikisa rezapu vamusondlovu avo vati gadziriro yavo yakatanga kare.
Bato redu rakatanga kugadzirira sarudzo gore rakapera. Tiri mubishi kusangana nevanhu munharaunda dzese dzenyika.
Tavabvunza kuti vari kusangana nezvimhinga mupinyi here?
Nyika yeZimbabwe yakafanana nesango ine shumba dzinodya mbeva nenzou zvese. Tasangana negarwe iri kwese kwatinofamba. Vanhu vedu vari kushungurudzwa kugwanda. Tine district chairman wedu anonzi Sibanda anga ari muturongo nenyaya dzematongero enyika.
Mutauriri webato reMDC rinotungamirirwa nava Douglas Monzora vaWitness Dube vanotivo naivo havasi kusaririra shure segotsi.
Isusu kubvira pamaby elections hatina kumbomira kugadzirira sarudzo dza 2023. Saka last national council yakatipa deadline yekuti tinge tapedza kuronga vese vachamirira bato kumaparliamentary elections nemuma council elections all the 1958 council wards dziri munyika. Saka tiri mubishi.
Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu gore rino.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vanhu vemuNigeria vadzokera nhasi kunovhota sezvo nezuro pakaita matambudziko akafanana nekusashanda zvakanaka kwemichina zvakapa kuti vatadze kuvhota. Nyika iyi iyo ine vanhu vakawandisa kudarika dzimwe nyika dzose dzemuAfrica iri kuvhotera mutungamiri wenyika mutsva sezvo vari kutungamira pari zvino vaMuhammadu Buhari vasvitsa makore masere anosungirwa kuti munhu ave mutungamiri wenyika iyi pasi pebumbiro remutemo. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika vanosanganisira vaBola Tinubu vane makore makumi manomwe 70 vebato riri kutonga reAll Progressives Congress Party, vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaAtiku Abubakar vane makore makumi manomwe nematanhatu 76 vebato rinopikisa rePeople's Democratic Party, uye vaPeter Obi vebato reLabour Party vane makore makumi matanhatu nerimwe 61 vanonzi vari kutsigirwa nevechidiki vakawanda. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vakuru vakuru vehurumende yeItaly vanoti mitumbi yevapoteri inosvika makumi mana nemitatu kana kuti 43 kusanganisirawo mwana mudiki yawanikwa kumahombekombe kwenyanza munyika iyi nhasi. Izvi zvinonzi zvinotevera kudimbuka nepakati kwechikepe chavainge vakakwira chichibva chanyura. Vanhu makumi masere vanonzi vapona mutsaona iyi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
Sergeant Maguta, ndinogara kuchinani mani Ward 15 Mungangu, remugari wenzvimbo iyoyo kwa wakareba nikapeti kwa zichoni za mwene mti manani masakile na ingo ya mengo ya dirimo
mkoma pardon mazwa ya pera yesaya urumende kukurikiza ni sanga nurunona ni jima mire kunze remedy department yanga ya ichi ya mbira kuti njimbo inogo na kurowa jakare ni lutu mpengore mepo ni mafasha memvura kana kuti tropical cyclone Freddy mukatuzo kuti zvakamira sei pari zvino munharaunda yenyu
pari zvino zvekuwa vandakapuwa woni ndakapuwa yambira yakakura asi ndikutongo Freddy inenge atadza kusvika ine mutsindo pari zvino kutaura kwandiri kutoita hakuri kungopfunha pfunha kuri kauma hakuna mhepo hakuna chiratidzo chekuti ndikutongo Freddy achasvika.
Imi manga maitawo gadziriro yakaita sei kuti musawirwe nedambudziko ratakaona pa cyclone idai.
Kuna kuti manimani takanga taita gadziriro yakasimba chaizvo zvekuti vanhu vanoti takatanga nezvakachenjeza tatiri kutya kuti zvakaitika muna 2019 zvaidai pamwe zvingadzokorere saka takanga tapuwa maevacuation centers muno muhofisi medu mamune about 4 evacuation centers taikwanisa kuzopokera vanhu kana mvura yaitanga kunaya then sekini dzakadaidzirwawo futi nehurumende masuu zvese kusanganisira medu womuno muchimandani district vana vana vakwanisa kuenda chikoro musi wefriday iri gadziriro yekuti kana dai zvezvoitika vange vari panzvimbo zvichisefu and takasungasungawo zvimarata zvedzimba zvedu marofu kuti kana dai kuri kuti zvazoitikawo zviite kuti zvinge zviri sefu pane zvishoma zvinenge zviri mudzimba zvatinenge takachengetedza. Saka muchidembo ndinati people were fully prepared akasvika taona dzaizoitika adzasitamwe dzaizoita shoma.
Tichitarisawo kune vana vechikoro mangwana vanzi vadzokere here kuchikoro zviri kufamba sei?
Tikatsva kwana chikoro izvezvizvi hatisi kuziva kuti zviri official here ndizvo position iripo here asi mukubatabata kwatinoitawo mumasocial media groups etiri nemaindaneti imomo kune vari kuti mangwana vane chikoro madistrict esi akatanga ataurwa kuti friday asanda chikoro mangwana futi havafanira kuti vaende because zvinotarisirwa kuti mvura ingangonaya so isi tiri kuti fredi akabhuya asi ingangonaya mvura inenge iri more than 65 millimeters akaimvura zhinji saka papa ari kuzi vana pamwe angazongoenda chikoro maybe chitiro yechitatu hatisi kuziva kuti zviri official here asi ndo zviri kutenderera mumasocial media matiri munana whatsapp nezvinhu.
Tichitarisawo dambudziko rinenge rakadai remvura inenge ichinaya yakawandisa mhepo ichivhuvhuta zvakasimba, imiwo sevechidiki munenge muchibatsirawo sei? Tingape muenzaniso vakwegura munharaunda menyu manga muchiitawo sei?
Sevechidiki hazvo vanhu vanhu tinopa rubatsiro rwakakura vanhu vanodimekaushuwa kuti pane vasingakwanisi kunge vachizionerawo padzimba dzavo kuti aparata harina kumira zvakanaka avechiita vanoonekwawo vachibatsirawo vapedziri kuti avagadzirisewo kuti vange vari parisesi kuitira kuti mhepo painozouya marata asatakurwa nemhepo then vamwe vechidiki vakawanda tirikuziva zvikatova nenguvawo zvichiitika kubva paidai ipapo vanobatsirawo futi kana ti vakaremara vatakurawo kumaiswa kumaevacuation centers kuti vange vari pakanaka so the youth has been doing great work. Takatira sana nenyaya zvemabiki mupengo izvi chipo chikuru chimwe futi chiri nyaya yekufambisa masiyo kuzvizivisa because vatodzera vakuru vamwe mukana wekuti vazoziva kuti musocial media muri kuzii havachisina saka vangana kutotsanangurirwa kuti muri kuziva here kuti ndipo zvimangwana kuchange kwakamira kwakadai then vange vava kufambira pamwe chete nevamwe vakuziva kuti tinofanira kunge tichienda kupi nguvai and zvakakoshere chii kuenda ipapo.
Saka mune zvikwata here zvamakaumba zvekuona kuti mafambisa shoko nekubatsira?
Chaizvo zvikwata zviripo tinoti chokutanga tine masocial media groups ndopo kutotangira chabe chaipo kufambisa mashoko aripo masocial media groups anoshanda izvozvo. Chechipiri nemayuth anenge achitobatsira kana dai kuri kuti zvazoitika kuti pane wasangana netsaoni tingati rescue mayuth emuno muhofisi tinotada nawo vakazviona paidai and zvichirimo nanhasi kana dambudziko raita vanhu vanobatsira pamwe kuti tikunde.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma pardon nekupinda muchirongwa chedu chanhasi. Manga makateerera kune mumwe wechidiki anogara kuchimanimani pardon Maguta. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum chatinopakurirwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinofara kuti tiri tose zvakare svondo rino muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatinzwei mubvunzo wesvondo rino unobva kumutereri wechirongwa chedu Mazanja Mili ari kuMozambique uko.
Ine ndinoitwa Mazanja Family. Bvunzo wangu ndaida kubvunza kuti zvoni ko vanhu vakafa kudhara dzaiva hama dzedu tinozogona here kusangana nazo kudenga? Ndepano mubvunzo wangu mukuru. Ndinoda kuti ndibatsirwe ipapo ndigoziva.
Nhasi vakamirira kukubatsirai nomubvunzo wenyu uyu ndiReverend Rebecca Makai. Mufundisi Makai, manzwa mubvunzo uyu, tibatsireiwo.
Makadini mutereri, tinotenda nemubvunzo wakanaka. Regai ndipindure ndichiti kana tazofa ichokwadi tichasanganiswa nevadikani vedu avo vakabva panyika, zvikuru sei avo vakabva mukutenda vanoenda kuna baba kumusoro kudenga. Tinenge tichazova pamwe chete, we be united pamwe chete nemhuri dzedu naivavo vato kumusoro kudenga. Kana zvichiitika kune vanotenda nekuda kwekuti tinowadzana naMwari, tichanomira pachigaro chake pakupedzisira tichionana naye Ishe Jesu Kristu chiso nechiso, nehama dzeduwo zvakare, vakoma, vanin'ina, madzitateguru nose vakaenda. Hakuna chinhu chinokosha sekuziva semutendi kuti kana munhu anga achinamata akafa atungamirira. Pana tinoona mucherechedzo waIshe Jesu pavakamuka, kuti vadzidzi vavo vakamuziva vakatoona nemuviri wake.
Mufundisi Makai, izvi zvinotsinirwa papi muBhaibheri?
Ishe Jesu pana Matthew 17 pavhesi ya2 tinoona pakare pachirakidzwa muviri waMozisi, Elijah vachizvirakidza kuna Peter naJames naJohn naJesu. Madzidzi vaJesu iva vakatoona maprofita iwaya, vakatovaziva kuti ndivo vaprofita vaye vakare. Micherechedzo iyo inotipa tariro yekuti tizive kuti isu vari panyika, kunyangwe dai hama dzedu dzikafa nhasi dzanga dzichitenda muna Kristu, tinosangana nadzo. Ndosaka makanzwa Dhavhidhi akanga achitaura pakafa mwana wake paya, pana 2 Samuel 12:23, Dhavhidhi anotaura mashoko anoti, ko ndichamudzora here mwanakomana wangu zvaafa? Kwete, asi ini ndichaenda kwaari. Jesu pachake anotirakidza zvakare pana Mateo 8:11 kuti vazhinji vachauya kubva kumabvazuva kumadokero vachitora ugaro hwavo patafura baba Abraham, Isaac naJacob muumambo hwaMwari. Ndonguva ichasanganiswa vadikani vese kudenga. Saka kunyangwe nevaprofita nemapostori nemadzina namai vedu vana Maria vakatitangira, tichanovaona. Tine tarisiro yekuti tichanoonana navo chiso nechiso, sikuru sei naIshe wedu Jesu Kristu, tichipambiri kuna Mwari, tiri pambiri pake nepambiri pechigaro chake neavo vakaenda mberi vakatitangira, hama dzedu.
Chii chatinotarisira panguva iyi yekusangana seri kweguva?
Muna Hebrews 2:9 kusvikana 13 inoti, ndichaita declare zita rake kumadzikoma ake nekumanin'ina vake, ndichiti ava vana vauya ndovandakapiwa naMwari. Mufaro wakakura sei kuti tichasanganiswa nemhuri dzedu pamberi paMwari kana tichiungana, tichamurumbidza pamwe chete. Saka kana dai hama yako ukaona yafa ichinamata, aiwa unofara hako. Hongu zvinongosuwisa kuti hama yabva panyika pano, asi unofanira kuva netarisiro yekuti kana ndikaitawo zvakanaka nekuramba ndiri muna Kristu, ndichanosanganiswa zvakare nehama yangu iyoyo. Ndosaka semaKristu tichinzi chemai mune tariro, tine tariro yeupenyu usingaperi wakatimirira kumberi. Ndochikonzero chatinonamatira, ndochikonzero chatinoendera kuchechi kuti tigozonoonana nehama dzedu dzese dzakakunda dziri muumambo hwaMwari. God bless you.
Tinovimba kuti va Mazanja Mili magutsikana netsananguro yatapiwa namufundisi Rebecca Makai. Vatereri kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vechirongwa chezvechitendero, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Asizve musakanganwa kuti namba idzi ndedze zvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinopa kutenda uchikwata cheChrist Like Kwaya chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vanotungamira tsiva pasi rose veWorld Boxing Council vatara musi wa18 kurume sezuva richapinda kuda kwashe chiwandire munhandare kurwira bhande regoridhe reWorld Boxing Council. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa namaneja wachiwandire vaClyde Musonda, avo vanoti zviminga mpinyi zvanga zviripo zvaagadziriswa uye zvevanyorerana chibvumirano chekuti mutambo naye Mileth Makado uyu uitwe musi wa18 kurume. Vamusonda vanoti semutambi ane bhandi regoridhe iri, Makado achange ari pamusha munhandare Studio of Aztec 7 muMexico City, umo vatambi ava vari kusangana. Uyu ndiwo mutambo mukuru wachiwandire kubva zvaasiya zvekuruka veruzhinji musoro atora mutambo wetsiva. Chiwandire pachake anoti akagadzirira zvakakwana mutambo naMekado zvekuti anonokerwa nemutambo uyu.
Gadziro yemutambo unotevera yakamira zvakanaka, zvese zviri kuendeka, hapana chisiri kufamba, zvichireva izvo kuti chero tikadzitamba yemangwana tinokwanisa kutamba.
Mekado akadzivirira bhande rake regoridhe nekurova Marianne Juarez. Chiwandire ndokukunda Juliana Munoz kuti awane mukana wekurira bhande regoridhe iri. Bhande regoridhe ndiro repamusorosoro mutsiva uyezve reWBC rinoremekedzwa kudarika mabhande emasangano ese etsiva pasi rose. Vamusonda vanoti vatarisa matambiro achiwandire vari kuona achisvika kure zvikuru mumutambo uyu.
Ane speed plus anokanda magood punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa mberi bosi. Ane speed yakanyanyisa.
Vanoti vanofunga uchiwandire anokwanisa kutora nekubatanidza mabhande emasangano ese etsiva pasi rino, kana kuti inonzi muchirungu unification.
Musikana uyo ari kuenda kumberi zvokutoti tida kutoti azenge ari musikana akatore nemabelts ese mudivision imomo, tichitaura kuti anofanira kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvika iko.
Pari zvino chiwandire ane bhande resirivha reWBC akaenzana naCharles Manyuchi, uyo akambotora bhande rimwe chetero akazotorerwa naQuadratilo Abduzorok wekuUzbekistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vhiki rino vachatumira chikwata chevanhu vachabatsira kudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit ayo osvika kumagumo kuSouth Africa. Mapato ezvematongerwo enyika akawanda anoti atanga kuita gadziriro yesarudzo zvakasimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokoneka ine mufaro ndino wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku vi.